nhaurirano pakati pevamiriri vevashandi nehurumende dziri kuramba dzichienderera mberi. Asi chinorwadza panhaurirano idzi nyaya yemanegotiations iyi ndechokuti pekutanga nguva yese iyi kwanga hurumende yanga yakanyarara kuti zero vakanangana nenyaya yecovid-19, asi pakazowanikwa nzira yokuti vanhu vakwanise kuti vange vachitaurirana umwe noumwe ari kwaari ikoko pachishandisiwa nzira dzemazuva ano dzekutaura panhare nekutaura pamakombiyuta.
Pane musangano wakatomboitwa here pavagundani?
Musangano wokutanga wakaitwa svondo rapfuura waifanira kunge uchiteverwa nemusangano ungade wakaitika musi wechishanu, ukazonzi musangano iwoyo wakuzoitika wechipiri, kwauya shoko rokuti iro musangano iwoyo uchange uchizoitika kupera kwesvondo.
Zvii zvamuri kutarisira apa?
Saka naizvozvo tarisiro yevarayiridzi nevashandi vakawanda vehurumende inongori pakutaurirana ikoko kuti zvikoro zvisati zvavhurwa, hurumende ngaione kuti yagadzirisa mari ipe vashandi chauviri chekuti vakwanise kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvakakosha paurongwa huripo hwokuti zvikoro zvivhurwe, zvakakosha pararamo yevarayiridzi chero panguva ino yemalockdown.
Ko ivo varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vasuduruka here pachikumbiro chavo chekuti hurumende ivape mari nemadhora ekuAmerica vachiti akasimba? Nekuti katirikudzwa hurumende iri kuti dhora remuZimbabwe rinenge rave kuita simba ivo mazuva anaya.
Chishuwo chevarayiridzi vemuno muZimbabwe nevashandi vakawanda vehurumende ndechokuti mari inotambirwa yomuhoro inge iri mari yakafanana nemari yatakambotambira muna 2018 payanga ichiri muUnited States dollars. Uye zvakakosha kuti vanhu vese vanzwisise kuti hapana mari itsva iri kudiwa kunze kwemari yakambotambirwa iyoyo yanga iri pamusoro pe500 United States dollars. Saka nanhasi ndiro shoko iroro ratiri mubishi rokusvitsa kuhurumende kuti hurumende izvione zvakakodzera kuti mari iyoyo ndo inokwanisa kuti munhu ainde nokurarama.
Ko munoona sei iwo matano ari kunzi nehurumende yakatora kuti mitengo inge ichigadzikana?
Hongu, tinoona kuti pane matanho akatorwa nehurumende akanangana nekuti maprize anga achiita stable uye kuti mari yedu yeZim dollars inge ichiwana simba kana takatarisana nemaUnited States dollars. Izvozvo zvakakosha kuti zvirambe zvakadaro uye kuti kumberi kwatiri kuenda uku maZim dollars edu yayo arambe achiita simba raari kuita. Asi pari zvino patakamira ndipapo pokuti ngatidzokerei pekarepo patinoziva pokuti murayiridzi aiwana mari ingangoenzana ne500 United States dollars. Ndiro budget rakaratidza kuti rinokwanisa kuti munhu arare muupenyu hwokuti anopedza mwedzi, asi pasina zvakawanda zvakanangana nebudiriro zvaanogona kuti ange achiita. Asi anokwanisa kuti atenge chikafu, anokwanisa kuti aende kubasa nokudzoka, anokwanisa zvakare kuti aendesewo vana kuchikoro. Zvikoro zvepazasi-zasi zvedu izvi zvemapublic schools nemamission schools. Saka ndiyo mari yatakangonangana nayo sevarayiridzi nevashandi vehurumende tatenda.